Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa nezuro manheru kuti mutengo wemafuta edzimotokari wakwira nemasende manomwe kuAmerica, zvaita kuti rita rimwe chete repeturu nedhiziri ritengwe nemari inoita dhora rimwe nemasende makumi mashanu nerimwe chete iri mari yekuAmerica, kana kuti $1.51 mumwe anofamba nemotokari. VaHebert Zungura vati masende manomwe awedzerwa nawo mutengo wemafuta imari yakawanda zvikuru kana pakatariswa kuti makambani mazhinji haasi kuwedzera vashandi mari dzemihoro.
Mukwiriro waita mutengo wemafuta uri kunyanya kurwadza, pakuti kunyange isusu mihoro yedu haisi kukwira kumabasa uku, saka tinotozopesa tichapedza takudira mapetro yachona nechi, tikasachero tikada kuti tiende kumakombi kutaura kuti manje manje malifts achange awedzera mitengo yekubva kudzimba tichienda kumabasa. Saka izvozvo zvichatikonzeresa kuti tipake dzimota nekutotadza kuenda futi kumabasa kunopuwa mari isiri kuti ikwanira kuti tidire mafuta iwayo.
Muzvarero Dhagara Kasha vatiwo vave kutyira kuti mitengo yezvinhu ichatangawo kukwira, zvichaita kuti raramo yeveruzhinji iome.
Vezvitoro vagari vanongokwidza mapuraisi zvisina tsarukano, saka nekukwirawo kwaita petro takutongoziva kuti mapuraisi achangokwirawo mumashopu.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatiwo
kukwira kwemafuta edzimotokari ayo apfuura $100 per barrel pasi rose kunokonzeresa kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana siyana uye kufamba chaiko, nekuti kufamba kunodawo mafuta, mitengo yazvo ikwire kusvika pachinano chinogona kuremera veruzhinji. Saka senhau yezvidyiwa, zvipekwa zvinoshandiswa kugadzira yatingati mishina nezvimwe zvakasiyana siyana zvinotarisirwa kuti zvichakwirawo zvichitedza kukwira kuri kuita mafuta edhiziri nepeturu pasi rose.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vati kurwiswa kuri kuitwa Ukraine nemauto eRussia pamwe nekusimuka kweupfumi hwenyika dzepasi rose ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yemafuta.
Crisis iri pakati peUkraine neRussia yakonzeresa kuti mitengo yemafuta edzimotokari negas ikwire, but makaona kuti even before crisis yatanga mitengo especially yemafuta edzimotokari yanga ichitokwira, zvikonzerwa nekuti global economy iri kurecover. Saka kurecover kweglobal economy kuri kuita kuti demand yemafuta edzimotokari irambe ichikwira. Saka even before crisis yeUkraine neRussia yatanga mitengo yemafuta yanga ichitokwira nechekare, asi crisis yatoitawo zvakare kuti mitengo iyi ikwire zvakanyanya.
Hamusi muZimbabwe chete muri kukwidzwa mitengo yemafuta. Mitengo yemafuta iyi iri kukwira munyika dzakawanda pasi rose. Kune mamwe matunhu muAmerica, garon repeturu rinonzi rakwirawo kusvika pamadhora mana nemasende makumi matanhatu nemanomwe $4.67, uye mitengo iyi inosiyana zvichienderana nematunhu. South Africa yakakwidzawo mitengo yemafuta svondo rapera, zvakaita kuti gurukota rezvemari munyika iyi vaEnoch Godongwana vazivise vakaparura budget renyika yavo kuti zvinhu zvakaita sedoro nefodya zvakange zvokwidzwa mitengo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.